Mangwana na akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wechina ndira 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotarisirwa nhasi kunzwa nyaya yakakwidzwa nezvimwe zvisharo zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kupikisa zvimwe zvikamu zvine mutemo wesarudzo zviri kutadzisa zvisharo zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota.
Zvakanakira kupinzwa kwenyaya iyi mudare rezvimhosva ndeyekuti at least zvinoda kuti zvibudiswe pachena kuti hurumende yezano iri kurambidza vana vayo kuti vavhote. Nekuti mukatarisa dzimwe nyika dzinotumira mabaloti kune madiaspora adzo kuti vavhote vari kunyika dzavanenge vari.
Sangano rezesini richishanda nemamwe masangano riri kuparura nhasi chirongwa chekukurukura pamusoro pesarudzo dzegore rino. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu anoparura gwaro renyunyuto padande mutande rekuti mutungamiri wenyika atongwe kumatare ekuHague nenyaya dzekutyora kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe kusanganisirana iye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa nezvimwe zvisharo zveZimbabwe zvitatu zvinoti vaGabriel Shumba naSibonile Mfumisi vari kuSouth Africa pamwe navaDarlington Nyambiya vari kuBritain vari kupikisa zvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo zvavanoti zviri kutadzisa zvisharo zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kupinda musarudzo. Vatatu ava kuburikidza nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights neSouthern Africa Litigation Center vakakwira kumatare gore rapera vachida kuti dare remanikidze gurukota rezvemutemo pamwe neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuvandudza Chapter 2 Section 13 yemutemo nechekuita nesarudzo poiswa matano akakodzera anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvigokwanisa kuvhota. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vaKingston Jambau vesangano reZimbabwe Human Rights Organization riri kuBritain vanoti danho rekuenda kudare rakanaka chose asi havaoni paine chichakwanisa kuitika gore rino kana dare rakati vari kunze vabvumidzwe kuvhota.
Inyaya inofadza zvikuru kuti yabvumirwa kupinda mudare redzimosha nekuti mukatarisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa vakawanda. Saka tinofara zvikuru kuti yabvumirwa kupinda mudare. Vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda kudai so ndivo vari kutumira mari munyika yedu yeZimbabwe kuti irambe yakamira mamiriro ayakaita iwayo. Saka vana veZimbabwe vakakwanisa kuti vabvumirwe kuvhota zvinova zvinofadza.
Tinoona kuti nyaya imwe chete yakambopinda mudare muna 2013. Munoona paine chashanduka here kana chingashanduka chingaita kuti mutarisire mhinduro yakasiyana rwendo runo?
Maonero andinoita ini ndeyekuti handifungi kuti hurumende yezano for as long as paine zano PF tarisiro yacho yekuti vakwanise kupa vanhu vari kunze kwenyika mukana wekuvhota iri pasi nekuti vanoona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sevapanduki vasingazova vanovhotera zano PF because vazhinji vacho vakaenda kunze kwenyika kunopotera. Saka vanoonekwa sevanhu vemamwe mapato asiri zano PF. Saka zvinhu zvinovatyisa kuti vaite izvozvo kuti vakwandise kuti vana veZimbabwe vavhote vachibva kune dzimwe nyika.
Kwauyawo nyaya yekuti vese vari kunze kwenyika ivavo vanofanira kunge vari mugwaro revavhoti kana kuti muvoters roll, munoona here paine nguva yekuti vanokwanisa kunge vachinyoresa vanhu ivava kuti vange vari muvoters roll vachizokwanisa kupinda musarudzo? Nokuti tinoona kuti voters roll inofanira kunge yapo mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa.
Gore rino ra2018 handifungiri kuti pane chichaitika, asi zvakanakira kupinzwa kwenyaya iyi mudare rezvimhosva ndeyekuti at least zvinoda kuti zvibudiswe pachena kuti hurumende yezano iri kurambidza vana vayo kuti vavhote. Nekuti mukatarisa dzimwe nyika dzinotumira mabaloti kune nema diaspora azo kuti vavote vari kunyika dzavanenge vari ko.
Avanga vari va Kingston Jambao vanoe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights Organization vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo richishanda nemamwe masangano nhasi heriri kuparura chirongwa chekukurukura pamusoro pesarudzo dzegore rino. Chirongwa ichi chiri kutanga muHarare uye chiri kukokerwa nemutori wenhau Violet Gonda. Vanoti chichapindawo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Chirongwa ichi chine nyanzvi dzakasiyana-siyana dzinenge dzichikurukura pamusoro pesarudzo uye dzichibatsira veruzhinji mekujekesa kodzero dzavo dzekuvhota. Dzimwe dzenyanzvi idzi dzinosanganisira gweta rine mukurumbira vaBrian Kagoro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Professor Eldred Masunungure, munyori ane mukurumbira Petina Gapa, nhengo yeparamende amai Priscilla Misaherambwe Mushonga pamwe namuzvina bhizimusi Dr. Shingi Munyeza. VaMakoni vaudza tanonoka wandu weStudio 7 kuti chirongwa chavo chichapinda munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Tiri kuda kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti sarudzo idzi dzinenge dzakarongwa sei uye zvinotarisirwa kuti sarudzo dzinzi dziri kuitwa dziri free and fair, zvinenge zvichisanganisa zvinhu zvakaita sei. Saka tiri kusangana nemacitizens nevanhu veZimbabwe tichikurukura nyaya idzodzo. Mukurukura kwatiri kuita uku tiri kushandawo nevatingati maexperts mune zvesarudzo vachange vachitibatsira kuzeya nyaya idzodzi.
Ndezve musi umwe chete here kana kuti tingatarisa kuona muchiita izvi kwenguva yakareba?
Chirongwa ichi hatisi chirongwa chirongoitwa mangwana chete, chirongwa chiri kuitwa mangwana kusvika pachazoitwa maelections. Nokuti chirongwa ichi chichange chisingaperere chete mumaguta asi chichange chichipindawo munzvimbo dzatinosangana nevanhu vakasiyana-siyana uyezve tichishandisawo mitauro isiri yemunyika.
Chamunotarisira kuti chichabuda kana kuti chingabuda muzvirongwa izvi ndechipi?
Tinotarisira kuti vana veZimbabwe vachajekeserwa kuti vazive kuti maelections edu anorongwa sei uye zvii zvinotarisirwa kana tichiti maelections aitwe yatingati environment iri free and fair. Tinenge tichida kuti tibudisewo pachenawo zvakare kuti yatingati vhoti yemunhu iri secret zvakaita sei, uyezve tinenge tichida kuti vazivewo kuti hapana anogona kunge achiona mavhotero avanenge vasingaite avanenge vachiita, uyezve vaya vanobatiridzira vachiti tinenge tichiona zvavanenge vachiita vari kuseri ikoko vachivhota vanenge vachivanyepera.
Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandu weStudio 7. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaGustav Kativu vakaparura nezuro gwaro renyunyuto padande mutande rekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vatongwe kumatare ekuHague nenyaya yekutyora kodzero dzavanopomerwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira naivo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinonzi Complete Knockdown of the Establishment, the CKD Campaign. Vakativao vakasungwa mushure mekuratidzira kuCongress yechimbi-chimbi yeZANU-PF muna zvita. Vakaudza vatori venhau kuti donzvo ravo nderekuti vese vane mazita akanyorwa munyaya dzeguku hundi nekutyorwa kwekodzero munyika, kusanganisira pakatorwa masimba nemauto, vanofanirwa kuongororwa kumatare ekunze kuti vacheneswe mhosva dzavanopomerwa. Vakativo vakati vatungamirira ava vave nemasimba akawanda zvikuru zvekuti havaoni matare emuno achitonga nyaya idzi zvisere sezvo vanhu ava vari muutungamiriri.
Chinoda kuitwa ndechekuti mazita iwayo akataurwa munyaya yekupondwa kwevanhu guku rahundi ngaaongororwe nemadzitare emhosva, asi kunyanya madzitare ekunze, nokuti akaongororwa nematare emuno, matare emuno vanotya izongwena idzi dzinonzi dzinoruma zvinotoda isu vakuru. Saka ndo zvindiri kuti ngwena idzi ngadziongororwe nematare ekunze vana International Criminal Court kusvikira mazita engwena idzi adi achenurwa.
Vakativu vakati utungamiriri wemuAfrica uripo, kusanganisira utungamiriri uri muZimbabwe uri kutadza kushandisa zviwanikwa mukusumudzira upenyu hwevanhu, izvo zvavari kutarisirawo kuchinja. Vakativu vati kunyange zvazvo pane utungamiriri utsva, hapana zvati zvachinja munyika munyaya dzekuremekedza kodzero dzeveruzhinji. Vakatiwo mwana wavane zita ravanga achiteverwa zvichifungidzirwa kuti ndivo.
Is my namesake. I'm Gustav Kativu. My son is Gustav Kativu. So there were movements that I own at the circle around him. Wasiri kuzoti ndiupi apa ndiupi. Mwana felt threatened and he escaped to America for his survival. This is what we call new dispensation. New dispensation yangufana na naniana itaidza marai vakafa. Nana talent mabika vaingourayiwa izvo zvinanganga neka mwana kanga 18 year old, the head boy of Prince Edward School. So the situation is not changed. It's not Uhuru.
Vakativu vakashorawo zvikuru nziyo yeumwe muimbi mukudze mukombe anozikanwa nezita rekuti Ja Praiser nekuimba nziyo yekuti kutonga kwaro iyo inoridzwa panenge paine mutungamiriri wenyika vamunangagwa nguva zhinji avo vane zita remadunhurirwa rekuti Garwe. Vakativu vakati nziyo iyi inofadza vamwe asi ichitsamwisawo vamwe, vakati nziyo dzinofanirwa kuumba nyika kwete kuparadzanisa vanhu. Vakativu vakatiwo muimbi uyu ari kuzviurayira basa mune ramangwana.
Rumbo urwu rukaimbwa munhepfenyuro, vamwe vanhu vanofara, vamwe vanhu vanoshatirwa. Hatidi nziyo dzakadaro.
Vari mune zvematongerwo enyika uye vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti vanobatana nemunhu wese zvake anoda kuti vanoita mabasa akaipa vamire pamberi pematare edzimhosva.
Kana munhu akaonekwa kuti ane mhosva, tikange taona kuti zvishuwa vane mhosva, tose tobatana navo shuwa kuti tidaidzire kuti vanhu ngavasungwe, vanhu ngavaende kundotongwa. Kana vamugabe tingadawo kuti vaende kundotongwa. Akauraya vanhu vose, hatigoni kukangamwa.
Kurukota rezvemutemo vaziya mbizi yambi vakaudza Studio 7 parunare nezuro kuti munhuwo zvake hakwanisi kuendesa nyaya kuinda National Court of Justice, iyo inotora nyaya dzine chekuita pakati penyika nenyika. Vakatiwo International Criminal Court munhuwo zvake anofanirwa kutevedzera nzira dzakatarwa dzinosanganisira kuti munhu anofanirwa kutanga aendesa nyaya dzake kumatare emunyika dzisati dzaenda kudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vamwe vagare mudunhu remasvingo zvikuru kumaruwa vanoti havasi kufara nekunonoka kuri kuita mibatanidzwa yemapato anopikisa kupinda munzvimbo dzavanogara ichitsanangura mamiriro yakaita zvinhu sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemapato aya vanoti havazivi kuti zvinhu zvichafamba sei munyaya dzesarudzo. Vanoti kunonoka kuri kuita mubatanidzwa iyi hakuna kunaka sezvo bato reZANU-PF ratove nenguva rapinda mumaruva, mari iri kutsvaga rutsigiro kubudikidza nekushandisa madzishe nemasabhuku. Kune mibatanidzwa mitatu inoti MDC Alliance inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, CORD inotungamirwa navaElton Mangoma, pamwe neRainbow Coalition inotungamirwa naAmai Joyce Mujuru veNational People's Party kana kuti NPP. Mutsigiri weMDC Alliance vataurai mutezo vanoti mibatanidzwa iyi vanongoenzira munhepfenyuro pamwe nemapepa nhau, nekudaro inofanira kuchipinda muvanhu kumarwa kuti ivajekesere zvavanazvo kana vachida kuvhoterwa.
Tinoti dai vemaalliance vagona vauya vazotanga kukampeina vachitsanangura kuti maprogramu avakamira sei nembatanidzo yavo, because izvozvizvi vamwe vavo vakatouya vanokombita navo, saka hatizivi kuti tomira papi.
VaInnocent Magove Rainbow Coalition vanoti kunonoka kuri kuita mapato emubatanidzwa aya kuri kupa ZANU-PF mukana wekuvashungurudza ichishandisa madzishe nevechidiki vayo, avo vari kuvaunganidza vachitora masiriyo nhamba emagwaro anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Asi vatungamiri vemibatanidzwa iyi vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasatye, sezvo vakatopedza gadziriro dzekuti vachitanga kupinda mumaruva kuzosangana navo. Mutungamiri we MDC Veterans Activist Association va vatichaona maradza mumasvingo vakati vanotanga kupinda mumaruwa svondo rinouya mumasvingo sezvo vakuru vavo vakawirirana kuti vachipinda mundima.
Hatisati edu tanyanya kunonoka kuita maprograms because tatakamirira utungamiriri hwealliance kuti hunge huchigara hwakagara kundofunga kuzuro makanzwa imi kuti vakagara vakatodoma kuti program iri kutanga vhiki iyo inoi kana kuti vhiki inouya kuti tichitotanga marallies ealliance.
Mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vanoti ivo nevamwe vavo kuRainbow vakatotanga kupinda mune mamwe mawadhi kuti vatsvage rutsigiro uye vachiudza vanhu kuti vasatyidzirwe nemadzishe panyaya dzekutorwa maserial numbers.
People's Rainbow Coalition yakatotanga kare chitima cherusununguko chakasumuka.
Mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vakaudza vatori venhau kuti musangano wavo wekutanga vari mubatanidza uchaitirwa kuGlenview nemusi wemugovera vachizoenda kuEptworth musi wesvondo. Vakati vachaita mumwe musangano mumatunhu ose vachizivisa vatsigiri vavo vanhu vekutsigira musarudzo. Asi vatsigiri vakawanda vemapato aya vanoti vane chishuviro chekuti dai kwaita mubatanidza mumwe chete wakasimba unozokwikwidzana neZANU-PF kuti vaikunde. Mune imwewo nyaya, vatungamiri veMDC Veterans Activist Association vanoti vakaronga nevamwe vemubatanidzwa pamwe nevemadzichechi kuitira vatsangirai munamato wekuti vakurumidze kupora kuita kuti vatungamirire musarudzo gore rino. Vamharadze vanoti musangano wemunamato uyu uchaitwa musi wechishanu paCivic Center apo vakakoka vagari vemasvingo kuti vave kuzobatana navo kunamatira vatsvangirai.
Tiri kuronga kunamatira vatsvangirai takaungana semhuri iri kucherechedza kusanzwa zvakanaka kwavatsvangirai tichishuvira kuti Mwari atandavadze ruoko rwake pamusoro pavatsvangirai.
Svondo rapera, vatsvangirai vakaitirwa munamato nevanhu vekumashonaland west. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reMDCT Engineer Elias Mudzuri nezuro vakakokera musangano wekutanga gore rino wehutungamiri hwebato kana kuti National Standing Committee. Musangano uyu vakapindwa nenhengo 11 sezvo dzimwe nhengo 3 dzainge dzakabatikana. Vamudzuri vanoti musangano wavo vakaratidza kushushikana zvikuru nekupindira kunonzi kuri kuita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika uye kusagadzirira zvakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kuita sarudzo nemazvo. Ray Choto weStudio 7 abata vamudzuri kuti tinzwe nezvemusangano wavo wekutanga weNational Standing Committee.
Wakafamba zvakanaka chaizvo. Takaona iri start kutanga kwegore tichionana nevamwe vedu tichisangana tichitenda Mwari kuti Mwari atipachi nguva yekuti tisangane takanangana nemaelection e2018.
Sangano wenyu uyu wakataura nezvaunoona kuti zvinofanira kunge zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission kuitira kuti sarudzo dzinge dzakanaka.
Ya, takagara pasi because tine vanhu vedu Secretary General naSecretary for Elections vanoenda kuzeki. Vanotaura zvavanenge vawana, tozotaurawo zvinenge zvabva pasi pane vanhu zvinenge zvichiitika. Takaona sokuti yes, zvekino kuna kuda kusenza iko zvino haina substantive chairperson anofana kuona election through election haisi yezwa one inoitwa nemwedzi inenge ichifamba kusvika pa election saka zvatakuona ndezvekuti tine ma promises ekuti izvi zvichaitwa zvichaitwa kubva kunaye president yekuti chaita free fair and credible election tozoenda kuzeki inotaura kuti chaita free fair and credible election but hatisi kuzviona pasa pasa apa tiri kuona vanhu vachiunganidzwa masabhuku achitora mapepa evanhu achiti toda manhamba achishandiswa nepolitical consultant inenge ichishandwa navarugeje vachituma mamwe masocha amwe akaritaya mamwe asina vachipfekedzwa hembe dzemasivilieni vachitaurira vanhu toda manhamba ndozvatichaona kuti vavhota pak vachishandisa masapu zvabuda kwakawanda zvabuda kuseri kwana seke kuseri kana kumusha kwandinobva inini kwazigowa kunonzi kwacharamba charamba sabhuku unonzi anga achitora maserial number saka tiri kuti isusu toda definitive roadmap first the ZANU-PF government na president Mnangagwa must be able to define a clear roadmap kuti tichatanga na elections nguvai vanhu vachada kudeclare macandidates nguvai tozotaura futi kuti election date ndiro musi wakati
muri kutaura imi kuti izvo vanhu vari kuumanikidzwa kunzi varatidze maserial numbers ZANU-PF inoti izvo iri kuvhunza manumbers aya kuvatsigiri vayo chete munoti kudii
kana vachibvunza manumber aya kuvatsigiri vayo ngarege kuunganidzwa vanhu vakawanda vachizitipei vachibvunzwa mumaroad kana vava kuita zvinhu zveparty zvinoitwa mumiting yavo but tendensi yavanayo ndeyekudana masabhuku onzi titirei ivo structure yavo ndeiri kuti inoita kuti iri militarized vari kushandisa military kuudza masabhuku nemadzishe kuti titirei zvakare kana vachizviita ngavaite kumahofisi avo
sangano wenyu wanezuro uyu wakaratidza kunyunyuta nekwamunoti imimi kushandiswa kwemauto kumamisha uku munyaya dzekuchidzira vanhu mune humbowo here hwekuti mauto ndo ari kuzviita
zvotozikanwa first of all brigadier Rugeche akatokumurwa basa achiinda ikoko and kana munhu achibva mumiritari achiinda imomo achine komandi yaanenge anayo yekuti unogona kutaurira vanhu kuti itai zvakare and vanhu vaonekwa izvozvo vachitaurira mavillager isiso ona proof ndakupa example yekuti masabhuku anenge audzwa kuti nyorai manhamba obva upa vanhu vemiritari but kune area iri kunzi kunotounganidzwa vanhu and mamiritary personnel ndo vari kuchera futi mabhoho vachinzi vari kuservisa maconstituency its an election committee tiri kuti while they are digging boreholes ngavarege kuinvolvwa kunounganidza vanhu vachivati ndevavo mamiritary people must go quatetra mapolitical survey yokuti ivo chavo kana vachida kunoita weki remumavillages vanongozonochera bhoho vasingachaunganidzi mavillages because a whole assessment inenge yaitwa nemasivilian ivo chavo kunoita the actual work saka kune militarization of the whole process yeelection and as you know kuti military nemahovesi anawo one tikuda kuti ava vanhu vazive kuti vakarwa hondo but haisi chiri hondo hondo yava kuda kutidzorera kuti titye masoja edu atofanira kuda akatidzisa muhondo yava mugabe anofanira kunge achitida kuti titi tichuze munhu watinoda kuti atimiriri tisingamanikidzi tisingaunganidzi by force chinzi chagurwa kune maatarenzesi akaitwa navarugeji kuzaka uku nokubikita vachivhundutsira vanhu kuti aiwa tichatonga kana unenge asina kutevera tichamukwasa
avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato remdct injinia Elias Mudzuri vachitaura vari parunare muHarare naRei Choto westudio 7 gurukota rezvemari nekurongwa kwehupfumi vapatrick chinamasa vakazivisa nezuro kuti zimbabwe ichamboramba ichishandisa mari yemabond note kusvika zvinhu zvagadzikana munyika vachiramba mashoko akabuda mubepanhau resunday mail ekuti mabond note achamiswa kushanda vachinamasa nezuro vakati mamiriro ezvinhu munyika haasati ave kubvumidza kusiya mari dzekune dzimwe nyika dziri kushandiswa munyika dzichitsigirwa nemabond note mabond note akatanga kushandiswa muna 2016 apo mari yakanga ichishayikwa munyika vachinamasa vakati mabond note aya acharamba achishandiswa kusvika zimbabwe yave nemari yayo tanonoka wandi westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze kuti tinzwewo maonero avo
minista vachinamasa vataura zvavakambotaura zvakare kuti zimbabwe icharamba ichinzoshandisa mabhondi noti ndosina vanyatsorova dede nemukanwa nekuti tiite mari yedu yemuzimbabwe tinofanira kunge takagadzirisa zvinhu zvedu zvakamira zvakanaka.
Vataurawo kuti mabond notes acharamba achishandiswa kusvika Zimbabwe yava nemari yayo. Chii chinofanira kuitwa tisati tava nemari yeZimbabwe?
Chinofanira kuitwa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika unofanira kunge hwakasimba. Zvakare sekutaura kwaaita, tine mwedzi mitatu yemaimports anenge ari mareserves yedu anenge akatsigira mari iyoyo. Zvinobatsira kuti mari iyoyo ive neuremu, nekuti tikangoita mari yedu iko zvino tisina mari inotsigira mari yekunze, inotsigira uremu hwemari iyoyo, inoshaya uremu. Inongoita mari bepa risina zvarinotenda, zvatakaona zviya 2008.
Tikatarisa mamiriro akaita zvinhu mazuva ano munyika, tine simba here rokuitisa zvese izvi?
Takaondereka chaizvo. Iko zvino zvandataura kuti international reserves yedu angori 0.6 months of import cover, haatokwani kana mwedzi umwe chete. Saka zvichireva kuti hazvina kumira zvakanaka. Masumukiro ari kuita upfumi hwenyika zvakare huri pasi pasi. Hazviratidzi kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Pari zvino upfumi hwenyika haugoni kunge huchisimudza mari yedu yemuZimbabwe kuti inge ine huremu. Mabond notes zvakare ane dambudziko rekuti mabond notes haizi mari. Chemuziva kwenyu mabond notes kamari yekanezi muchirungu surrogate currency yakangoiswa nehurumende kuti inge ichingobatsira kwenguva diki diki. And kana takaita ndokuti takatora mari dzevanhu dzakadziri mumabhanga dzevanhu. Kana nhasi vanhu vanoenda kubhanga havaoni mari yavo. Saka nekudaro hatini chatanyatsogona kubata mari zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vechidiki vanonzi vari kuratidza kupinda kwavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekubatana kwavari kuita mumitambo yemimhanzi, vachikoka vamiririri vezvematongerwo enyika uye kushandisawo nharembozha nemadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvan Zisininga naDr. Riki Mukonza.
Chinonyanya kudiwa nevechidiki kudarika zvemadhindindi izvi inyaya yechouviri chavo. Naizvozvo bato rinotarisira kuti rikwezve vechidiki ibato richaita kuti mabasa avepo, mikana yekuti vandudze zvavainazvo inge iripo, kunyanyanya muikonomi yamazuva ano.
Saka ava vari kutenderera vachiita zvemadande mutande ava zvemahashtag izvi, kune vamwe vari kumamisha, kune vamwe vari kumaruzevha vanogona kuremerwa nekuwana mashoko iwaya, zvichireva kuti iri dande mutande ravari kupotsera iri harisi kunyatsoraura zvakanaka kaii?
Hongu harisi kunyatsoraura zvakanaka, asi ndinodayira kuti vari kuzviita izvozvo vari kutonyatsoziva kuti vavakananga ndevechidiki vari mumadhorobha, nekuti vemumadhorobha ndo vanonyanya kutambira padande mutande uye ndo vanonyanya kunzwisisa izvo zvana Facebook, zvana Twitter nezvana WhatsApp. Asi vari kumusha.
Tikatarisa Dr. Mukonza, maererano nekunyoresa kuri kuita vechidiki kuvhota, zviri kutaridzika sekuti vakamhanya vakawanda here kunonyoresa? Vachabuda vakawandawo here mumusarudzo dziri kuuya idzi?
Vechidiki vari kuratidza kuti vachangamuka musarudzo iyi yatiri kuona iri kuuya, nekuti nhamba yavo yati kwirirei. Handina hangu mafigures ari exact izvozvi, asi zvandakamboverengawo mazuva apfuura ndezvekuti sarudzo iyi yaona vechidiki vakawanda vachienda kunonyoresa kuti vange vachivhota.
Tangotarisa kuti vari kunyoresa kunovhota vachibuda zvakadi, koivo vari kukandawo nguwani muringi vachiti nesuwo toda kuvhoterwa vari vechidiki vari kubudawo here?
Pane vari kubuda vatiri kuona vari kutaura kuti aiwa tinoda kunge tiripo. Ndinononga muenzaniso wafadzai maere. Ndakanzwawo Linda Masarira achiti ada kupinda nevamwe vakanodaro daro.
Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.